Mutongi wedare repamusoro va Jacob Manzunzu nezuro vakatura mutongo wekuti vazivambe navamachaya havana kudzika mutemo unosungira vakuru vakuru muhurumende kuti vaburitse pachena upfumi hwavo zvavakati zvinopesana nezvavanosungirwa kunge vakaita zviri mubumbiro remitemo yenyika. Vamanzunzu vakati zviri mubumbiro remitemo zvinofanira kuzadziswa uye hazvifanira kutora nguva kuzviita. Nokudaro mutongi wedare akakurudzira vazivambe navamachaya kuti vatore matanho ekuti mutemo unobata nyaya iyi wadzika kwa pasi pechikamu 198 subsection A chebumbiro remutemo paramende inofanira kudzika mutemo unoona kuti vakuru vakuru muhurumende vaburitsa upfumi hwavo pachena nguva nenguva nekutara zviga zvinofanira kutevedzerwa nemakambani ehurumende pamwe nekurangwa kwevanenge vachikora mutemo uyu. Nokudaro vamanzunzu vakapa vazivambe navamachaya mwedzi mitatu yekuona kuti mutemo uyu wadzikwa. Vamakam vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nemutongo uyu.
This is imperative if we're going to try and stop the looting and corruption in this country.
Izvi zvakakosha zvikuru kana tichida kumisa nyaya dzeuori munyika muno uye kana tichida kugara tichiziva kuti vakuru vakuru muhurumende vane upfumi hwakadii.
Mumiriri weHighfield West muparamende uye vari nhengo yekomiti yepublic accounts mudare iri vahepimewo chidziva vati chinhu chakakosha zvikuru kuti mutemo uyu udzikwe vachiti izvi zvinobatsira zvikuru mukurwisana neuori uhwo hunonzi hwatambarara serunyemba munyika.
Inyaya yakakosha zvikuru kuti paitwe declaration yemaassets kune wese uyo anotarisira kutora chigaro kana kuti anenge atora chigaro kuitira kuti zvibetsere nyika mukuasesa kuti zvainenge yabirwa nevanoinda pazvigaro ndezvipi uyezve zvinhu zvakanga zviine munhu ndezvizvi. Kana ukazenge wawana zvinhu zvako nenzira yakanaka zvinoongororeka kubva pane maassets awakati wakanga uinawo uchigara pachigaro uye zvinotibetsera senyika kuti iye munhu anga yaakuita matyira nekuti anenge achiziva kuti vanhu vanomuziva. Saka akazoonekwa anga achifamba neslippers ukamuona akufamba apfeka tenda futu woziva kuti pane padii patorerwa nyika. Saka zvinhu zvakakosha kuti munhu wese anenge achitora chigaro adeclare maassets ake.
Mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vati
kana zvichinge zvaenda pachena zvinobatsira vanhu vejekerere kusanganisira vemaNGO nevanhu jekerere kuti vaone kuti pavari kuunganidza upfumi uhu vari kuunganidza zvakanaka here kana kuti pane corruption kana kuti uori hwaakuitika. Saka tinoona kuti pakapinda mutungamiriro wenyika muna 2018 vakadeclare maassets avo asi tange takatarisirawo kuti vazhinji vachateedzera sekudaro.
Mutungamiriri wenhengo dzezanupf mudare reparamende kana kuti chief whip vapupuraito garepi vati havaone chingaremera hurumende kudzika mutemo uyu.
Isu tiri nyika inoteedzera yatingati rule of law, kuteedzera zvinenge zvataurwa nedare. Kana pasina zvinopokana nebumbiro redu romutemo ratingati constitution of Zimbabwe muruling iyoyi ini ndinoona zvakangonaka kuti titevedzere aninani uno upfumi hwake.
Vatogarepi vatiwo mutemo uyu unofanirawo kubata chero munhu asina chigaro muhurumende kuitira kuti nyaya dzeuori munyika dzipere zvachose.
Vazhinji vehurumende havasiwo vanenge vari munyaya dzakaita sedzeuori. Nyaya dzeuori dziri mumunhu wese, chero kumabhizimisi ikoko unongoona munhu mangwana makuseni angomuka ava noupfumi humwe hunotyisa kuti ushenge kuti wahuwana kupi.
Vamachaya vati titaure navazivambi nezvenyaya iyi asi vazivambi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira kuti tinzwe kuti vachapikisa mutongo uyu here kana kuti kwete uye kuti matanho api avachatora. Asi pakunzwikwa kwenyaya iyi vaviri ava vakaudza dare kuti kudzikwa kwemutemo uyu hachizi chinhu chinofanira kuitwa naivo chete vachiti dare reparamende nedare remakurukota ehurumende vakanga vachifanirawo kuunzwa kudare kuti vazvipindurire sezvo vane chekuita nekudzikwa kwemutemo uyu. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda sezvo vari kuRwanda kwavari kupinda umwe musangano vachimirira paramende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.